Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheraka nakavatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Madzimai akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai oshaya zvipfeko zvokushandisa kana achitevera kana kuti sanitary pads. Nhengo dzeMDC dzokandirana nyoka mhenyu kumashonaland west. Madzimai orarama nekuchera goridhe iro anozotengesa kuitira kuti vawane mari yekuriritira mhuri dzavo. Iyi ndiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Madzimai ekuchimanimani anoti ari kushaya zvipfeko zvokushandisa kana achiteerera uye nzvimbo yavanogara haina kuchena, izvo zvinogona kuzokonzera kupararira kwezvirwere zvakawanda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Madzimai ekuchimanimani mazhinji anoti akatarisana nedambudziko rekushaya zvipfeko zvinopfekwa nemadzimai kana achitevera kana kuti masanitary pads. Mumwe mugari wemubhuku rekwachinamira kuSkyline amai sarudzai kubvenyika vanoti madzimai mazhinji ave kushandisa madhende ayo avari kutyira kuti anogona kuzovakonzeresa zvirwere kunhengo dzavo dzakavandika.
Tinokumbira futi zvekupfeka nekuti zvinhu zvedu zvakakukurwa nemvura. Pamwe pacho takutofamba takashama mabhurukwa chaiwo chaiwo kupfeka pasi hatina. Vana takungosungirwa tumachira zvetinopuwa kungosungirwa kupfekedza, especially vasikana vane zera rekuenda kumapiriods. Zvataane dambudziko panaana baba nokuti pamwe pacho unongozobude ropa zvisiri pamutemo zvisikafani kuti zvioneke ndiana baba.
Izvi zvakatsinirwa namai Lokadhiamba Petuka vanogara mubhuku rekwamanzou avo vanoti zvitoro zvizhinji zvakapwanywa nemvura mupengo yecyclone Idai uye zvimwe zvakavharwa nepamusana pekuti nzira zhinji hadzisi kufambika.
Hatisi kuzviona mapedzi hatisi kuaona.
Ari kunetsa kuwanda.
Zviri kunetsa kuwanda nenyaya yekuti mashopu akavhara hakuna kuri kukwanisa kuti zvinhu zviwe.
Mumwe mugari wemubhuku rekwamusha amai Aida Mwandeambira vanotiwo hapana pekurasira madhende anenge ashandiswa nemadzimai anenge achitevera sezvo zvimbuzi zvavaimboshandisa zvakatorwawo nemvura. Amai Mwandeambira vanoti zvirwere zvemanyoka zvinogona kudzika midzi munharaunda yavo sezvo veruzhinji vave kuzvibatsira kuseri kwemakwenzi uye pasina mvura yekunwa yakachena munzvimbo zhinji dziri muchimanimani.
Tanga tichitokwanisa kuti gadzirawo zvimbuzi nekuti izvezvi tiri kushandisa mabush toilets, matoilets ose akaenda hatina pekuenda. Vamwe vanotoitira mumarivers macho ndo matiri kuchera mvura. Of course mamwe marivers acho ndo mune vanhu vakachafa hatisi kuziva, tiri kungomwa mvura apa yakasviba. Saka vanokwanisawo tibatsirawo nemvura. Mama mota gadza yaya vomboti gadzira even matanks ekutongosa nokuchera mvura vachichiti gadzira ma permanent boreholes maybe it's safe.
Kunyange hazvo bazi rehurumende rinoona nezvemvura reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA rakaisa matangi emvura mune dzimwe nzvimbo dziri muchimanimani, mvura iyi haisi kutora nguva isati yapera sezvo yakawandirwa. Mumwe mugari wemubhuku rekwamusha zvakare vaLiberty Gauke vanotiwo vari kufara zvikuru kuti hurumende nevemamwe masangano ari kubatsira vagari vekuno vakavapa mishonga yekuisa mumvura kuti inge yakachena pavanoinwa. Asi vasiGauke vanoti mishonga iyi haizofi yakadzivirira zvachose zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid.
Nyaya yekorera zvakanaka sitereke zviri kuite ari kuti batsira anhu akanga achipoe mapisi kuti azoise mvura dzari kumwana kuti mvura yacho ikwera imamukoa nematsime taichera akatorwa samvura izvo zvizvi tiri kutomwa yakashata saka ichitiko chakanaka kubatsirwa ngemapisi ekuise mvura nemigodhi migodhi ingazotira but izvozvi zvibhuranzi zvacho zviripo zvakadhamejwa but izvozvi mapisi akanaka nekundobatsira nemamosito netari kupa anhu izvozvo tinozvitenda
sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanosvika zana nemakumi mana vakabatwa nechirwere chekorera muMozambique sezvo munzvimbo dzakawanda munyika iyi musina mvura yakachena zvichitevera kurohwawo kwakaitwa nyika iyi necyclone Idai masvondo maviri apfuura Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rehurumende kuti vanhu vangani vabatwa nekorera zvichitevera kurohwa kwakaitwa matunhu eManicaland nemasvingo nedutu mupengo recyclone Idai zvichakadai vanhu vakawanda vakaita saSabuk Charles Manzou vemubhuku rekwaManzou vanoti hurumende inofanira kupira vanhu chikafu munzvimbo dzavanogara senzira yekuderedza mikana yekuti vagari vatapurirane zvirwere
dai zvaiita zviya zvainaka kundoti village imwe naimwe ipuirwe zvayo zvayo pamba paeria paya ndinofunga kune ndege dzinotakura chikafu hazvinganetsi kuti village itakurirwe chikafu ichitsvetirwe paeni payo totopana nevillage yangu because Sabuku umwe naumwe unoziva vanhu vake ndofunga zvaipinde kuite nyore ngokuti kuunganidzana kuri kuita apa ndokuri tokonzera futi neaccident iyoyo mawandiro ari kuita vanhu apa
zvirwere
zvirwere matoiretsi hapana akakwana nenamba yevanhu vari apa
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo kutinzwe kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vekuchimanimani vachaagadzirisa sei uye rinhi sezvo vangu vasiri kudayira nharembozha yavo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakaudza vagari vekuchimanimani masvondo maviri adarika kuti hurumende yavo ichaedza napo sepainogona napo kuti igadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji vakawirwa nedambudziko remafashamu kudzamara hurumende yatora matanho nekukasika veruzhinji muchimanimani vacharamba upenyu hwavo huri patambo sezvo nyaya yeutsanana iri kuvatemesa misoro zvichitevera mafashamu ecyclone Idai ayo akasiya vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe vafa uye vanhu vanodarika mazana matatu vasiri kuzivikanwa kuti varipi ndakamirira Studio 7 kuchimanimani ndini Thomas chiri pasi
Nengo dze MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mudunhu reMashonaland West dziri kukandira na nyoka menyu pamusoro pemhirizhonga iri kuitika mudunhu iri. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wedunhu reMashonaland West vaRalph Magunji vanoti mhirizhonga yakaitika kwaZvimba nekuHurungwe yakakonzerwa nemurongi wemisangano vaWilson Makanyaire vanoti vakaenda kwaZvimba kunoita basa risiri ravo.
Akakonzerwa nemaprovincial members vakanopinda muzvimba south vachida kugadzira mastructures emawards vanhu nomba varamba vakati aiwaka template rinotaura kuti mawards anogadzirwa nedistrict kwemi maprovincial members mukutsvagei saka mukateerera vhidhiyo iya mukanyatsoongorora muchaona kuti ndomaproblems akatinetse ipo paya vanga vari vanhu vaizama kudefenda musha wavo.
Izvi zvatsigirwa nenhengo yekomiti yeZvimba South vaStephen Bumira vanoti vamakanyaire vakaenda kunogadzira komiti basa rainge risiri ravo.
Tiri pakati pekuti vamastructures vaorganizing secretary vakatanga kufunana naangari organizing secretary wedistrict neweprovince vatazoona vasvika ipapo mushure penge paitika noizi uye vanga vari kumagrosa vakazobvosvika futi ipapo saka ndingoti ndovaivo ndovaiinsauta kuti avabiya vatiti panipatenga kutika noisi.
Asi vamakanyaire varamba mashoko aya vachiti dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kuda kusvibisa zita ravo sezvo ivo vakatoita zvekushevedzwa kuti vazodzimura kurwisana kwainge kwatanga.
Ndine urombo ii ndakazvika zvapera ndichiona kuti vanhu vangu vachinzana chindafonerwa kunzi vanhu vakuita misindo vandaendako nemamwe but chokwadi chatichiti pagiraundi chekuti violence haisi yamagunji haisi yamakanyaire ivhaiorensi yevana vari pasi vachiri kurirawo kuti angaita dhistrict chiya ndiani angaita kuorganizwa dhistrict ndiani.
Vamakanyaira vanoti hazvaigona kuti vaite mhirizhonga kwaZvimba sezvo sarudzo dzaive dzenhengo dzepasi. Vamakanyaire vanoti ivo vanopomerwa mhosva ichaitika kubva nhasi sezvo vanenge vave kutsvaka rutsigiro musarudzo dzedunhu guru reprovhinsi.
Isu vhairenzi yedu kana ichitanga ingangozotanga kutanga musi wamangwana svikidza ndepatakukambena. Pari zvino izvi taigadzira mawards, taigadzira mabranches, taigadzira madistricts. Therefore, anenge akundwa at district level, anenge akundwa at ward level, anenge akundwa at branch level ndiye akunzirano isi. Because anenge anoti ini handisisina vanhu ndakundwa. Pari kuti zviite mutsindo, anodhonza zita ramakanyaire mukati.
Asa magunje vanoti zviri kutaura vamakanyaire ndezvekuda kukonzeresa mhirizhonga iyo isingadiwe mubato ravo.
Zviya zvokuti izvo, haiwa, kana violence ichauya, ichauya after this. Pandiri itori statement iri misplaced. Because mupati medu hatina nzvimbo yeviolence. Temple zvinotaura kutoti pane violence, vanhu vaita violence vafanira kudzingwa musangano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinhu iyi vaJohn Marava vanoti zviri kuitika mubato reMDC zvinoitika mumapato ose zvematongerwo enyika, asi zvinozoipa chete kana paramba pave nemapoka kana sarudzo dzacho dzapera. Nhasi bato iri raita sarudzo dzematunhu madiki nematunhu ose apo panga pachidomwa vachakwikwidza muprovhinsi svondo rinouya. Vamagunje nevamakanyaire ndivo vadomwa kuti vakwikwidzane pachinzvimbo chasachigaro wedunhu. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vamagunje nevamakanyaire vari muchikwata chiri kutsigira vachamisa. Chikwata ichi chakabuda nechisungo chekuti vagift konjana avo vanofungidzirwa kuti vanotsigira munyori webato vaDouglas Monzora vasakwikwidze vachivapomera mhosva yekusatevedzera gwara remusangano. Vakonjana varamba kutaura nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kusawirana kuri kuitika mubato iri mucherechedzo wezvichaitika kuCongress yebato iri ichaitwa muna Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Mamwe madzimai ekuzvishavane anoti ari kurarama nekuchera goridhe iro anozotengesa kuitira kuti awane mari yekuriritira mhuri dzavo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Sachigaro wezvishavane Women Miners Association, amai Shuvai Mutami Maposa, vanoti vakatanga kuita zvekuchera goridhe mumakore ekuma1990 vachikorokoza. Asi amai Maposa vanoti nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana anowanikwa mukuita zvinhu zvisiri pamutemo, vakazoona zvakakodzera kuita zvinhu nemazvo.
Ndakatanga 1995 tichingoita zvekukorokoza munzizi. Tichikorokosa nemigwara taingoti chero payanzi kwai yadhuka pachikorokosa totodi totongofamba chero tikanzi kwamutare chero kanzi kupi tichivata mumasango. Tikaona kuti sevanhu vevanhukadzi zvinenge zvisiri safe kuti munhu uvate musango. Nokufamba kwenguva takazoona kuti kudzingirigwa kugara tichiita zvinhu zvisiri pamutemo hakuna kunaka. Tikazovaona matsamba edu akakwana, saka ndopatakazotanga kuti tiite mining chaiyo chaiyo 2010.
Amai Maposa vanoti ivo nevamwe vavo vakaona zvakakosha kuti vavambe sangano rakadai rinomirira vanhukadzi chete, nekuti vanhurume vakagara vachiita zvezvicherwa vange vasingavape ruzivo nerutsigiro rwakakwana. Vanoti kusvika pari zvino sangano ravo rakwanisa kubatsira vamwe vanhukadzi vanoita zvezvicherwa nenzira dzakasiyana-siyana.
Takaona kuti semadzimai tikatumana tichikurudzirana pangava nechimuko chingabuda, ende tiri kutoona kuti zviri kubuda. Uye association yedu takabatsiranavo nevezmf vakakwanisawo kutipawo makadhi atinotoshandawo nawo kubhengi, taakutoswaipawo mudzimai woga woga chero wanga murume asingadi, iwo unenge watovawo nekadhi rako runogarawo zita rako pachako.
Tsitsi Matumba ishirikadzi uye vanoti vakatanga kupinda mune zvekuchera goridhe mushure mekunge vaona kuti izvi zvaigona kuvapa raramo, vachitiwo zvicherwa upfumi hwenyika hunofanirwa kupa pundutso kuzvizvarwa zveZimbabwe. Muzvare Matumba vanoti vakasimbiswawo kuti varambe vari mubasa iri nekuwana zvidzidzo kusanganisira kubva kusangano rinoshanda rakazvimirira rega reZimbabwe Environmental Lawyers Association, ZELA.
ndakaona basa iraka ngokodzera kuti aiwa basa kuti avarume ndiso vakadzititi ndakawanikwa zvakare ndichisimbiswa kuchiita ma courses akavana ni fundamental of mining through Zela tikazoita futi zveinonzi specialized gold mining ne Ministry of Mines pa 2015 aizvino ndiri kuti ainonzi mining blasting ndinotarisira kuti ndiwane uchitamba nekuti pese panongopindawo varume inini semuradakadzi wakasarudza kuti basa iri ndinorikwanisa ndiri kupindawo mumakona akadini ndirikudo babara kuti ndizowana inonzi full blasting license.
Asi muzvare matumba vanoti vanhukadzi vari mumabasa ezvicherwa vanosangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda kusanganisira kudzvinyirirwa nenzira dzakasiyana siyana nevanhurume. Ivo pachavo pari zvino vanodambudziko rekuda kutorerwa nzvimbo yavo yavakapiwa nehurumende kuti vachere vachiti vakakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Tinosangana nematambudziko akare kuti kana ndikatsvaka sponsor kupetsera kwakanozondorera chi mugodhi uya neudzvinyiriri zvakare kwatinowanikwa tinosengesa oil dzedu dziya mamillers aya anowanikwa achida kutsvaka zvirudo kwatiri zvimwe zve zvakare zvinotigozhera vemitemo ndivo vakanyanya kutiomera pabasa redu ratinoita andoda kudodya neni asi ndichitambura kutaona kuti ndiri chirikadzi aiwa havatitarisiri.
Muzvare Bridget Jeremiah ndemumwe wevanhukadzi vari kuita zvekuchera goridhe muzvishavane. Vanotsinira kuti kuita izvi kunogona kuwanisa raramo, asi vanotiwo rimwe dambudziko rinosanganikwa naro mubasa iri nderekuti panodiwa mari yakawanda kutenga michina ingade kushandiswa pakuchera.
Mining ine mastage kuti panotanga muchagona kuita zvemaoko but posvika imwe stage yokuti yakuda chi machinery. Saka pamishini rapo ndo pakaotiwo netsei pakaondiremirawo ndikambotanga chambojena nevamwe chambodi vanombokubatsirawo but unoziva pane gona kuita period yokuti mari dzacho dzisingabudi zvakanaka saka vanokubatsira vambezati demambotsvaga zvakamira nemi kuti mumbosvinga kwosinonzi munofanga kudriva bhandi racho rine makontenti egoridhe chinosiyana siyana. Saka dzimunguva inogona kuwana iri shoma but woramba uchingochovha kwosi pane paichadi paichawanda saka panguva yedrive iyayo ndo panenge pachirwadza saka ndambomira michana ndichisosa chi equipment.
Muzvare Jeremiah avo vakakwikwidza vakakundikana pakuve mumiriri weparamende wezvishava nengezi vanoti vanhukadzi havafanirwe kutya kupinda mumabasa agara achionekwa sevanhurume uyewo mune zvematongerwo enyika. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata, vanoti zvakakosha kuti vanhukadzi vatsigirane pachavo uye kuti vasanyare kutsvaga ruzivo runovabatsira kuti vakwanise kuita zvavanenge vachida. Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe nderimwe remasangano anoshanda akazvimirira mukukurudzira kodzero nekusimukira kwemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muzvishavane, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirungwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tine hurukuro naamai Memory Mutangi avo vanobva ivo kubhikita uko vanoti vakawanikwa vachisangana nedambudziko rakakonzerwa nedutu mpengo retropical cyclone Idai. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kwakamira sei kubhikita.
Tinobva kubhikita huku pamarosva saka kunoku hakuna kutombomira mushi. Kunaya kwakaita mvura ikoko kwakatisiya tisina kugara zvakanaka. Muraini medu chaimo chaimo mitiri dzimba dzakawamo dzakawandisa. Kutaura kudai kune vamwe vanotogara mumaministry of roads nevamwe vari kugarawo nezvepachikorowo vamwe vari kugarawo mumaraini imomo kutokumbira upo kugara nokutoshayiwa kuti vanhu voita sei.
Pane vehurumende vati vasvika kwamuri ikoko here? Tichiona kuti mutungamiri wenyika takavaona vachienda kuchimani mani nekuchipinge.
Isu tiri kungonzwawo mumanefenyuro inomo kuti kune pavari kuinda asi pedo hakusati. Takangonzwawo kuti kuna vachadzamira vomumasvingo mutungamiriri vari mumasvingo vadarika kuda vakadarika nerodhi vaingoonawo dzimba dziri murodhi asi kuti titi tatitanyatsa kunzwa kuti ava chaivo ndo vauyawo vakaonavo mumaraini ekwedu hatisati hatina.
Shiwiro yenyu ndeyei semadzimai vari munharaunda iyi yakasangana nedambudziko iri?
Isu shuvire yedu chaye chaye ndeye kungoti kungonyaradzwavo kunenge kuri nani. Kungoratidziwawo kuti hurumende ine hanya nesu. Chero zvazvo vamwe vakaenda kuzvipatara, kune vamwe vakatokuvara vakavhunika musana navana, asi kutoti vemadzikereke ndovanotofambirana mumasangano. Hakuna kuti tingaita sei, asi shuvire yedu ndeyekungoti kungonyaradzwavo, kungoonekwawo kuti tiri vanhuwo vari kuraramawo vari mumavhileji mavo zvinenge zviri nani.
Pane vakarasikirwa neupenyu here munharaunda yamunogara iyi?
Isu munharaunda yatinogara vakarasikirwa chaivo chaivo hapana, asi dzimba ndidzo dzakapera, vamwe kutosara vasimba. Vamwewo vaisarawo vaine kana imwe, asi dzimwe dzakatoita kugurika kungogaravo kudai, asi vanhu vanenge vachingotarisa. Asi zvinhu zvose vanhu vazhinjika vakatobudisa pashi, zvinongova panze kudai, nokuti dzimba dzichiri nyoro dzimwe dzakasara, asi dzimwe dzachonavo dzakanyatsodoma.
Vanenge vachida kubatsira vanokuwana ikupi mbuya?
Vanoda kutibatsira vanogona kusvika kuti kumaward center edu, ndokunoita kuti vanhu vanyatse kuziva kuti muraini rakati makamira makadai, muraini rakati makamira makadai, kana pazvikoro chaipo chaipo. Because hakutorina kwedu kuti kwati pasvika vanhu. Muward 11 iri mukubikita ward 11 iri Bikita West.
Imi mune mhuri yakakura sei?
Ini ndine vazukuru vana nemurume wangu uripo neni wacho, saka tinogara tiri 6 mumba. Tiri 6 hangu, vazukuru vangu vanoenda kuchikoro, wane ndiye asiri kuenda kuchikoro, asati voenda kuchikoro.
Inyu imba yakakanganisika sei?
Yangu yakakanganisika, yangu yakatoti imwe yacho yanga iri bedroom, taona kuti yakuda yatokanganisika. Tichibva tachinja tapinda mune imwe, petinototi tindopinda mune imwe ndokuona kutoti iyi haichatoiti. Tichibva tamanyira kukicheni, tichangopinda mukicheni chindoti garei, muya matata abuda muya ichitodhirika. Iya yakaita kugurika ndokungoti tende. So saka imwe yachona iyoyo takazongototiwo Mwari, ndingati Mwari ndiye wakabatsira, nokuti pano muti wakanga wakagoboka wakatotiburwa nemvura ukazongondozendama nokuda kwewaya yatakanga takasungirira yeline yembatya. Asi tinotenda hedu Mwari.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Rugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuda kumbotarisa nezvevanhu vari kuti vanomutsa vafi, tichitarisa nyaya yemumwe mwana wechikoro muHarare anonzi akashaya kupera kwesvondo, akanga akunoradzikwa kumakuva ekumbudzi. Mapostori akazoti vanogona kumumutsa, vakarara vachinamatira mutumbi wemufi, asi zvakakona n'anga murapwa achida, zvakazoita kuti mwana azonovigwa nemusi wechina. Inyaya dzakawanda dzekuti mapostori neng'anga vanoti vanomutsa vafi asi vachizokundikana. Muhurukuru yedu tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda.
Makadiwo vatereri?
Aiwa, vatereri wapenyu sekuru. Nyaya ndiyo iye kuti kune vari kufamba vachiti vanomutsa vafi. Munoona sei tichitarisa nyaya imwe ichangobva kuitika yemwana wechikoro muHarare?
Isu tichiona sesangano reZinata mabasa ari kuitwa aya ari kuitwa namatsotsi, nokuti vazhinji ava munoona vakaita maprofita ivanoda kutiati vanhu voda kuti vaite tsika idzodzo, nevanhu vanoita kuti vanenge vachiita sevane chikristu mukati, chekuti vanenge vachida kuti vamwe vanhu vaone kuti ivo vazowana kutorera vanhu mari, kana kuti vanhu vazouya vachinzi vane zvavanoita zvine simba ramwari kana chimwe chavanoita vachinyepera Mwari, Mwari haazvizive zvinhu zvavanoita. Saka isusu kutsika dzedu dzechivanhu kana tichiona, isu tinoona hurutsotsi hwavanoita vanhu matsotsi.
Asika sekuru kune wamu wariku wanoita zvechivanhu mutsika dzechivanhu idzodzo vanoitawo zvakare zvimwe chete zvekuti vanomutsa vafi vachinyepera vanhu.
Kunodzi kumutsa mufi munhafa chaiko isu todzi kuti munhu kana achimuka anomuka mudzimu kwete kuti paka kuti munhu afa agara kwokuti munhu toti munhu atonhora kana munhu atonhora chaiko kumazuva kana matatu mana vatoziva kuti kana riri zuva rimwe chete zvinogona kuita kuti hanzi mazuva matatu mana munhu atonhora apera mutsika dziri dzechivanhu toti kupera ozonzi anomutswa tinoona chachitsotsi chaakuitwa ichi neimwe yatakatombonzwa yakaita kusouth africa iya yekuti akanga munhu akatenga atotaurwa unzi wopinda mubhokisi woita sokunge munhu ari kumutswa.
Saka sesangano zvii zvamungakurudzira matanho angatorwa nokuti zvinhu izvi zvinongosvibisawo sangano rezinata kana akanga anzi aita zvechivanhu pamwe chetewo nevanopindawo chipostori kana zvanzi ndezvechikristu.
Kurudzire yatiri kuda yatiri kwatoita kuti ndeyekuti hatidi kuona mabasa akaita saiwayo isusi sangano rezinata kana uri nhengo yedu yezinata tinenge tichitorire kuti toto kutorera matsamba hatidi vanhu vanopraktiza vachiita mabasa akaita saiwayo isu toziva kuti kana isusi sangano rezinata takamira tiri vanhu vekubetsera kuponesa munhu kuponesa kana chiti kuponesa uku kwasiyana nezvavaakuita vanhu ava vekuti vanoita sekuta sevanomutsa munhu kuti munhu afa munhu apera vaakuti vanokwanisa kuti vamumutse ichi chitsotsi chekuda kubira vanhu. Saka isu tinokurudzira kuti mukaona vanhu vane mabasa iwayo isusisangano rezinata iri kana iri nhengo yedu isu zvirinani kuti musvike kumahofisi yedu munotaura kumahofisi yedu kudayo ndo zvatiri kuona izvi nekuti tiri kuona kuti irori izvi igame plan iri kuitwa nematsotsi ari kushandisa unhu ihwohwo. Matsotsi aya anoronga kuti kuitike kuchimwe chinhu chisati chamboonekwa chisingawanikwe nochavanenge vachida kuti vaite varatidze muvanhu zvinova zvinenge zvisiko mukati meurapi hatina zvinhu zvakaita saizvozvo.
Tichinyanyotarisa zvavanenge vachishandisa sekuru pane mishonga inoshandiswa here nekuti veruzhinji vanopedzisira vangobvuma kuti ano tibatsirei kana vakaudzwa kunzi tinomutsa mufi voti aiwa endererai mberi vachinyatsoziva kuti vazhinji vanenge vachingoita zvechitsotsi izvozvo.
Ndikati mishonga imwe yavanoshandisa yekuti ivo vachizonotanga kuti kana vaakunoita vaakunobatsira vanhu vaive vaakuchikwanisa kuvatorera mari mani zvinenge zvaanyore vanhu vanenge vachitonzi anomutsa munhu anomutsa munhu wese achada kuti anoona munhu iye anomutsa munhu.
Mapurisa anofanira kutora matanho kaapa sekuru fanika panyaya iyoyi yemwanasikana iyi.
Ichokwadi ichozvo isusi sangano rezinata tinotokurudzira kuti dai mapurisa atisungirewo vanhu vari kuita mabasa iwaya zvinhu zvatotokumbira nekuti zviri kunyangadza vanhu vanenge vachiita mabasa eurabhi ekubatsira vanhu.
Aiwa tinotenda sekuru nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa tinotenda musara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata sekuru Prince Mutandi Sivanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makaterera kustudio 7 ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Muga kunge njanji sama inini hani jagoni kuzauma moyo kunge njanji aha tali tudamuga kunge njanji sama inini hani jagoni kuzauma moyo kunge njanji tali ugasinza masubatira watora mari
oh my mama
oh tali
yeah
mira mira ndewe yapanji ani
akati tiki 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 napata macho na kiona yenini
ndiyo sipita wakati kwako nafona na penzi sisuruali semeki chanwa nitaishona ndiyo chone tafadhali.
Watora Mari mumanzi wa Japreza uchiwa kwa muri uchiwa kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Aiwa na chochimbo tabata shuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Ivai nesu zakare nesu mangwana. Kana mtida kutumira tsamba mboja zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Muno kwanisa kunzwa na udzedu za nasi pa internet pa www.voashona.com. Anokoneka ine mfarumane rano ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndokusiya imina standekile mhlanga achikupai nau dzendebele.
Soku isika tise.